saidira yango zvichemo zvemapenjeni yavo ka zvinofanira kuenda kuroko kuti pension fund nekuti ndikokoniko kwakaenda mari dzavo.
Saka sei vauya kunoratidzira vari pamuzinda wekanzuru havazivi here kunonga kuchezoenda mari dzavo?
Sezvo kanzuru uriwo musha wavanoziya pavakakurira pavakasevenzera makore akawanda vanogona kunge vachiya nezvichemo zvavo. Asi zvinhu zviri kubudikidzawo nemashoko avanenge vapuwa ikoko kumwe kwavanenge vaenda vachinzi mari yenyuru kanzuru. Kanzuru kunenge kusisina mari iyoyo. Mari iri kutobhadharwa nekanzuru iye zvinezvi nepayment plan imari yevashandi vari pabasa izvozvi.
Saka mungava neruzivo here kuti zvichemo zvavo zvakamira seiwo vauya kunoratidzira?
Chichemo chavo chikuru seiwo vari vanhu vakamenge vachishandira kanzuru chichemo chepenjeni dzavo dzisiri kuuya. Isusu tiri kuti kupension fund makatora mari dzevanhu makore akawanda mukaita mainvestment. Mainvestment iwayo ngaachishandira vanhu vanhu vawane mari dzavo from the investment dzakaitwa idzodzo. Nokuti pension fund painouya ichiti vanhu vajoine inotaura nyaya yeinvestment. Yakaindepi investment yachona kupension fund? Ndopane mubvunzo wedu mukuru chete.
Saka mune nzira dzamuri kubatsirawo nadzo here vanhu ivava kuti vange vachigara pasi vachitaudzana nelocal authority pension fund?
Chikuru chiripo ndechekuti isusu seguta tine chikwereti hwedu chedu chatinacho nelpf chikwereti chevanhu vari pabasa izvozvi. Ndicho chatiri kuitawo payment plan yedu yekuti tinge tichibhadhara kuti mari iyoyo yokuti vamwe vanhu pavanozoritayawo vange vaine mari dzavo. Asi kurudziro yedu ndeyekuti vanenge vaine zvinyuto zvepenjeni kwakaenda mari vanokuziva kulocal authority pension fund ndokune mari ikoko.
Saka makwanisa here kutaudzanawo nevanga vachiratidzira ivava pavauya kuzoti vange vachizobva pamuzinda wenyu?
Ndingoti pavaita demonstration naandisiko tanga tisiko vanhu vakawanda tatisi kune rimwe basa.
Mune ramangwana zvii zvamungataurira vashandi vekanzuru nevaive vashandi kuti zvakadai zvisaramba zvichidzokororeka?
Zvakatoti ndekuti vanhu pane matsamba anopiwa gore negore anobva kupension fund achivaratidza mari dzavo dzaakupension fund. Ndizvo zvinoreva kuti mari yavo inenge iri kupension fund. Saka vanhu vanenge vaine zvichemo zvepenjeni ngavaende kupension fund nokuti kanzuro haisiyo inobata penjeni dzavo. Penjeni dzavo dzinenge dziri kupension fund.